Kurima ndiko kunopawo vema industry zvavanoshandisa zvinosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Pane zvakawanda zvinotengeswa neZimbabwe kunze kwenyika zvinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvinobva mukurima. Izvi zvakakosha nekuti zvinounza munyika mari yekunze inodiwa mukusimudzira upfumi hwenyika. Kurima kunounzawo zvikamu gumi nezvinomwe muupfumi kana kuti 17% GDP. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kunaya kwemvura kwakanaka asi kune matambudziko.
Yekumwa mvura yanga yavashoma uye gohwo richaitawo zviri nani. Varimi vari kufara nekunaya kwaita mvura uko. Asi nerimwe divi kunaya kwaita mvura kwaratidza kuti hatina kugadzirira. Zvikuru sei takatarisa kuti vanhu vanovaka mumatoro uye vanhu vanowirwa nematambudziko zvikuru sei emafashamu nemacyclone maviri adarika nekumana kwedu kunoku havasati vawana rubatsiro rwakakwana. Vanhu vose ivavo vaparadzirwa misha yavo vachada kuti vawane rubatsiro kubva kuhurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo kunaya zvakanaka kwemvura kwakanakira nyika.
Nekuti ruzhinji rwenyika runowana kurarama kubva kuzvirimwa. Ndingangoti 60% yeruzhinji rwenyika kunowana mabasa mukati mekurima, kureva kuti Zimbabwe iagro-based economy. Then makore apfuura maviri vana veZimbabwe vanodarika 8 million vakawirwa nedambudziko renzara nekuda kwekuti vakakohwa zvisingakwane kuti zvikwanise mwaka wese. Saka kunayawo kwemvura kwakanakira mamiriro eupfumi nekuti vanhu vanokwanisa kuwana mari dzekuzoti vatenge zvimwe zvinhu zvinovapa kurarama. Kureva kuti maguta iwaya anoita kuti mitengo yezvinhu zvikuru sei chikafu mukati menyika inge uchidzikira. Tinochengeta mari yekunze senyika nekuti chikafu tinenge tiinacho muno. But zvisineiwo kuwanda kwemvura kunounza mafashamu aya anouraya. Ndingangoti vana veZimbabwe njodzi dzinowanda. Dzimba, zvipatara, migwagwa, mabhiriji netambo dzemagetsi zvinova zvinoda mari yakawanda kuti zvigadziriswe kana kuti zvimutsiridzwe. Iro rinova dambudziko kuhurumende nekuti mari iyoyo inenge isipo pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanotiwo
da kutenda mwari nemvura yataona yanga ichinaya. Of course yakazowandisa zvakare inogona kukanganisa gohwo. Takawane a good rainfall season. Zvichabatsira kuti agricultural sector yedu ivandudzike, ipundutsike. Yakawandudzika zvinoitawo zvakare kuti ikonomi yedu ikwanise kunge ichikwirira.
Ko, panyaya yechirwere cheCOVID-19, Dr. Chitambara vanopindura.
Of course, second wave yeCOVID-19 ichakanganisawo zvakare upfumi hwedu.
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika hukure gore rino nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4%. zvikuru nenyaya yekuti nyika iri kutarisira gohwo rakanaka. Asi vaChitambara vanoti
handioni tichisvika kunana 7%, probably tinenge tiri kunana 3 kunana 4%. Zvichidipenda nekuti mvura mwaka wedu wapera sei.
Nyaya yekuti mvura yava kuwandisa mune mamwe matunhu yave kukanganisawo gohwo. Kunyange hazvo varimi vakawanda vari kuti vari kutarisira kukohwa pakuru. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.